mumiriri wemutasa senro amudare reparamende vatsevha sarowaka vaudza studio 7 kuti imwe nhengo yebato ravo yapambwa
nhasi kuma 11 makuseni kunzvimbo inonzi kunyatowa that what ten kunyanga north village renyagweta pane nhengo yedu yeCCC champion Maxwell Nyanongo murume ane makore 48 years asvikirwa akagara zvake pachivanzi chake nemhuri nevanhu vanopfuura 15 vezanupf vasvika vachitora murume izvi nechisimba ada kubvunza kuti muri kuendepi neni zvakadidi vakatonuti vaakutoenda naye saka vabva vamutora ndokuenda naye kumba kwasabhuku vakazosvika ruwanzi rwakazara nevamwe mazanupf vaakutopfuura kumasiki apo paanga achishungurudzwa achigariswa kangaroo court yemazanupf
vasaro waka vatiwo
ya ndinofara kuti wazosunungurwa asi musiri munge washungurudzwa zvakanyanya unoziva iwewo kutorwa wonocherwa pakati pevanhu wausingatambi navo siri shamwari dzako uchigariswa dare risina nematuro uchinzi uite zvausingadi asi nekuti isusu tatambudza nyaya iyi tikazenge tabata mapurisa tikaziisa mapurisa epanyamaropa tikaziisa dispo wekunyanga superintendent put kuti ndo zvaitika saka iwo mapurisa anga akatitarisira kuti paise police report saka ndinofara kuti mapurisa aroratidza kutora nyaya iyi serious
nemusi wemugovera kurafingora nemhondoro kumatonyaland west uye kuzaka nekwagutu kumasvingo kwakaitikawo mhirizhonga apo vatsigiri vezanupf vari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza vetriplec kutsvaga rutsigiro zvikuru kumaruwa mukuru wetriplec kana kuti cluster leader mudunhu rezvimba vafidelis mugari vanoti vakawana nhengo dzezanupf dzichitamba bhora reushamwari munhandare yerafingora yavainge vabvumirwa kuita musangano wavo nemapurisa
ano ivo dai tikaita tikaenda head nebengerali yedu chaizvo chaizvo vanga vasingatibvisa mupolisi but paitoita dayouknow kuti there would have been violence
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanoti havasati vaudzwa zvizere nezvenyaya yekurafingora nemapurisa eko
let me find out na regulating authority weareya chefu
imwe nhengo yevechidiki yezanupf yaitamba bhora panonzi paida kuitirwa musangano netriplec vabhaiwo mbiri vanoti vaitamba bhora munhandare yedanda jena kwete murafingora stadium
saka isiso taandangoita izvizvo semucommunity danda jena stadium rinozindozita riri kukanzero ndokwataitambira mabhora
patabvunza kuti vachanyorera mapurisa kuti vaite mumwe musangano here vamugari vanoti havaone nyaya yemisangano mikuru ichishanda sezvo bato rezanupf rave nemamwe maitiro ekukanganisa misangano yavo
Meaning for me, I would want us to go back and do the rally unless south, but I think we're just going to go ahead and my door to door, meet the people, but Shibama flyers, that's the only way to do this.
Mushandi mukuru mubato rezanupf, vachafadzwa mugwadi, vanoti mapurisa ndiwo anganyatsotsanangura kuti chii chakaitika, asi vanoti bato rezanupf rakatadza kuita musangano kurafingora, sezvo vasina vanhu kumaruwa.
Isu semusangano wezanupf patione paine confusion yakaitika kana kuti inoitika out of that kana paine confusion batai vapol nyati mutauri wemapurisa vatsanangure zviri pachena zvinozikanwa nemunhu wese ndezvokuti TPC haikwanisi kuita musangano kurafingora kani havana vanhu ikoko zvinozikanwa nyika yese handizivi kuti kurafingora kwacho vaida kutakura vanhu kubva kuHarare here vonoita musangano
kunze kweUnited Nations European Union America Africa Development Bank World Bank nemamwe masangano anokoretesa mari ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena vakasarudzwa nemutungamiri wenyika yeAmerica kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kutarisirwa kusvika muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa vakaudza dare reCongress kuti vakatambirwa kuti vatore basa iri vachaedza kunoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazadzikisa chivimbo chavo chekuti vaite sarudzo dzakachena uye nekuita utongi hwejekerere vamunangagwa vakavimbisa kuti gore rino vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzinotambirwa nemunhu wose asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai chena